Chakaita kuti ndiume batoidza idzvairi ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga athink tichitora nyika yedu athink takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekuteera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara wakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesu kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mhiri kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe ini ndichikura ndira kumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai saka nekuzoona kuti upenyu hwatochinja zvamuchose athink handisi ndega athink igurumwa ndira rakasiya Zimbabwe rigobuda rigoenda mativi mana ese enyika
imi muri munhu anogara kunze kwenyika muchafambisa sei bato renyu
kugara kunze kwenyika kuchange kuchitochinja nekuti ndinofanira kunge ndiri muno muzimbabwe sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofanira kunge nditori kuno end ndo magariro acho andandichaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti bato ratapfuma rinyowani referas riri kutoita kuti ndinge ndiri muno saka handisina chimwe chandichaita kumhiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno ndigotoona kuti zvinhu zvese zviri kufamba nemubato chaiwo asi ndichita futi ndine mabhizimisi nemafambiro avo ekuti ari mhiri kwemakungwa of course ndichaita imwe nguva yekuti ndinenge ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotarisa kutiwo mabhizinesi anenge akamira sei at the same time ndichiona kuti bato referas rinenge richifamba sei muno but ndingangoti kutarisa kwenguva ndinenge ndaabased muno muzimbabwe
kune vamwe vanokuti izvo kuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo rezanupf rirambe richitonga ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato moita chirwirangwe
I don't think kuti I'd ruled that one out nekuti athink mamwe mainterviews andaita nemamwe mamwe media ndanga chitotaura kuti zvinhu zvokuti I can't rule that out zvikaiswa patebhuru kuti ndo zvinange zvichaita asi tichitarisa kuti vision yedu yatiinayo kwese kwatakatarisira kuti ndokwatichaenda tinenge tiri vamwe tikangonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chokuti vanhu mubatani muri vamwe pane kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazvichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro asi kubatana ndokunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi
kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achitizvo hapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika imi semudzimai ari kutungamira basa renyu iri rakaoma zvakadii
ndichiritarisa basa iri harina kuoma riri kuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenge iyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange vave nezive nezvematongerwo enyika sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanyamhanya mumabato akasiyana siyana we are capable of doing that saka vakatisiya kunge tiri panze kudai so zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati unotongoona kuti hazvina bhalansi pamafungirwo azvo nekunge athink nature yedu inongoita kuti zvinhu zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume anotarisa neimwe nzira mukadzi agotarisa neimwe nzira asi mukazviunza pamwe chete izvozvizvi vanhu vese vaviri ava vakasiyana vatarisa ava unoona kuti tinobuda neubato hwakanaka hwekuti unosimudzira nyika saka ndiripo pakuti ndinokufaitira vanhu vese vechikadzi